This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu chikunguru 20, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Comrade Chipanga, Jimmy mukuru wedu, zvikuti kuna vachihuri, next time mapasta akataka kuita mafani, mapurisa achimhomira ipaside, tada kuti tirana kuteka, time yakwana.
Vechidiki vezano PF voratidzira muHarare vachityisidzira nengo dzehashtag this flag pamwe nedzetajamuka.
Tiri kuti ruzhinji rudende rwenyika rwajamuka. Ende mazuva anotevera acharatidza kuti vanhu veZimbabwe havachada zvachose zvezano PF namukazi.
Asi vetajamuka vanoti havasi kuzofa vakabvuma kutyisidzirwa nekuti vana veZimbabwe vaneta. Zambia neSouth Africa dzinoti hadzisi kufara neurongwa weZimbabwe wekurambidza kupinzwa munyika kwezvigadzirwa zvinobva kunyika idzi. Musangano weRepublican Congress uenderera mberi muAmerica, tichataurawo nezvitaro zveZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzebato rezano PF nasi dzaratidzira muHarare dzichityisidzira nemirizhonga vamwe vari kuratidzira vakaita sehashtag this flag netajamuka vachiti kana mapurisa akasavasunga dzichavaita kanyama kanyama. Bato iri razivisa kuti richapa nzvimbo dzekuvakira dzimba kana kuti mastands kune vechidiki vebato rezano PF senzira yekuzadzikisa zvakavimbiswa nemutungamiri wenyika Robert Mugabe pavaitsvaga rutsigiro. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zviuru nezviuru zvevatsigiri vezano PF zvafora kubva kumahofisi eprovhinsi yebato iri ari mudhorobha zvakananga kumuzinda webato iri zvichiimba nziyo dzokurumbidza vaMugabe. Pavasvika pamuzinda webato ravo, vatsigiri vezano PF ava vapiwa mashoko nemutevedzeri wemunyori Mboka revechidiki rebato iri kana kuti Youth League vakudza ichipanga avazivisa kuti vechidiki vezano PF vachapiwa mastands kunzvimbo dzakakomberedza Harare dzinoti Chishawasha, Manyame Park nekuNorton. Vachipanga vazivisa zvakare kuti bato ravo rakatotora rimwe prize kuBulawayo kwavati kuri kutogadzirwa kuti vechidiki vapiwe nzvimbo dzekuvakira dzimba dzavo. Vaenderera mberi vachiti bato ravo rave kutotsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemuna 2018.
President vaMugabe vakazvinzwa vakati ndazvitambira hamusiri mimega maite muHarare. Even vekuBulawayo vari kuchemawo zvakare nechemo chemaresidential stand. Tinofara kumuzivisai kuti zvichemo zvenyu President vaMugabe vatanga kutopindura. Zvino muno muHarare, President vaMugabe vakupai land muno muHarare inokwana iyo kuita 1000 hectares.
Umwe wechidiki anotsigira zano PF vaGibson Munyikwa vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nedano ratorwa nebato ravo iri.
Ipapo ndo patukunyanyo farira ende ipapo ndo pachaita kuti titeure kuti mudhara bhobho haana kwanofa akaenda.
Zvichakadai vanoona nezvekurongwa kwemisangano muzano PF Youth League vaInnocent Hamandishe vati vechidiki vebato ravo havasi kuzopeta maoko vachiona vaMugabe vachitsoropodzwa Nemasangano akaita seta jamuka neve hashtag this flag vahamandishe vati vakazvipira kurwisana nenhengo idzi kana mapurisa akasavasunga pavanenge vachiratidzira mumigwagwa.
Pane vamwe vaakuita zvisavaturo vachiedza kuda kutyisidzira purezidendi vedu. Purezidendi vedu vamugabe havana kuvhoterwa natajamuka, tisu takavavhotera. So kana uchida kutyisidzira vamugabe uri kuti nena. Next time tava kutaura zviri very clear. Comrade Chipanga, ndimi mukuru wedu, tiri kuti kuna vachihuri. Next time mapasta akataka kuita mafani, mapurisa achimhomira ipasaidi, tada kuti tinada kuteka. Time yakwana. Hatichada munhu anotyisidzira purezidendi vedu atakavhotera isusu.
Nhengo dzetajamuka nedzehashtag this flag dzakakurudzira veruzhinji mazuva mashoma adarika kuramwa mabasa kwakaita kuti zvinhu zvimire nemusoro munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kochicha pakuti vanhu veZANU PF varatidzire. Blessing Zulu weStudio 7 abata vachipanga varonga kuratidzira uku.
Vechidiki vanga vasingaratidzire kwakakuve musangano weZANU PF Youth League.
Saka vanhu vese vanga vari mavhu nemarara ava vanga vauya pamusangano.
Vanhu vanga vauya kumusangano weZANU PF hazvifani kukushamisaika, nekuti ZANU PF ndobato karine vanhu vakawanda muZimbabwe. Sapese panongonzi pari musangano weZANU PF unoona vanhu vari mavhu nemarara.
Asi tanzwawo kuti vamwe vechidiki vanga vachiti havasi kufara nevamwe vari kuratidzira vakaita sana hashtag this flag nana tajamuka. Zvanga zvichifamba sei apa?
Hapana ari kuzvifarira kunze kwenyu mimi muri kuAmerica. Ndimi muri kuzvifarira because ndimi munenge mune chikonzero chekuita kuti zvinge zvichidaro. Ndimi munenge muchivapa mari vari neushoma hwavari ihwohwo. But vanhu zhinji vanhu vemuZimbabwe havasi kuzvifarira. Ndosaka away avaiedza kudedzera pamazuva apera vanhu vaisaenda. And just a week after ZANU-PF headed their meeting, ZANU-PF inove ine bato rina president ari kunzi nevanhu vashomashoma vanga achibe Youth League yacho, not ZANU-PF yese as a party but only the Youth League in Harare.
Asika tiri kunzwa vamwe vachiti vamwe vanhu vacho vanenge vamanikidzwa kuti vange vachienda kumusangano, icho kwadi?
Munhu anomanikidzwa achizururira here nemari yake bhazi. ZANU-PF Youth League haina kumboisa mabhazi kana transport modalities dzekuti vanhu vauye. It was just a calling from our Youth League commissariat department yekuti vanhu tine musangano musi weWednesday end vanhu vauya rega. Saka unomanikidza munhu achizvifambira ega.
Vanga vari vanotungamira sangano revechidiki muZANU PF vakudzai Chipanga vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Techiri panyaya iyi, Blessing abatawo mutauriri wetajamuka vapromisi mukwananzi avo vati havasi kuzotyisidzirwa nevatsigiri veZANU PF.
Tinokatsamadzika zvikuru kuti tachimbori chiratidziro chei chaiitwa neVPF. Ndiri kuona zvino mupiki chavari mumarori vachidzoserwa kumaprovinsi avatorwa. Haiwa zvidoko izvo. Isisu tiri kuti ruzhinji rudende rwenyika rwajamuka. Ende mazuva anotevera acharatidza kuti vanhu veZimbabwe havachada zvachose zveZANU PF namukazi.
Saka izvinoreva kuti muri kuronga kumwe kuratidzira here?
Kuchamboda kurongwa here kuratidzira, vanhu vakungoratidzira ndava zvikonzero zvekuratidzira zvawandisa. Saka vanhu vacharamba vachiratidzira. Asi tinoziva kuti kuratidzira kwedu kucharamba kuchikura. Hatisi kutora vanhu nemarori kubva kune mamwe maprovinsi. Vanhu vanoratidzira vari kwavari ikoko. Vanogara pasi chete.
Mutauriri wetajamuka vapromisi mukwananzi vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Ariki Munyaradzi Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa vanoti kushoropodzwa kwaPastor Ivan Mawarire nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU PF munongedzwe kuti hurumende yabatwa nezvavari kuita. Ngatinzwe hurukuru yataita naDr. Mukonza.
Kutaurwa kwenyaya iyi pachiitiko chakakosha sechiitiko chekuvigwa kwaDr. Utete. Chinoratidza kuti zvakaitwa nevana veZimbabwe vachitungamirwa navamawarire zvakazunguza mutungamiri wenyika pamwe chete neZANU PF. Chechipiri chandoda kutaura ndechekuti matauriro akaita mutungamiri wenyika anoratidza mutungamiri apererwa nekuti tikatarisa vamawarire vakataura nyaya dzezvinetswa zviri pakati pevana veZimbabwe asi tinoona mutungamiri achisiya nyaya dzakataurwa achinanga uyo akataura zvinoradza kupererwa izvozvo chechitatu chandinoona ndechekuti president vanenge vasanyatsonzwisisi zviri kuitika nekuti mukatarisa vamawarire mumavhidhiyo avo vanotaura kuti havadi zvemhirizhonga vanoudza vatsigiri vavo kuti aiwa isu tiri kungogara kumba
zvinosiya papi vamawarire neurongwa hwavo kana nechirongwa chavo ichochi chehashtag this flag
mataurirwo akaitwa napresident anopinza vamawarire panjodzi huru nekuti tinoziva kuti isusu kazhinji kazhinji vatsigiri vezanu pf vanowanzoteerera zvataurwa napresident wavo izvozvi mukatarisa nhasi vapinda mumugwagwa vatsigiri vezanu pf vechidiki vachimacha vachitukirira vamawarire zvinotokuratidzai kuti upenyu hwavamawarire maonero andinoita unenge watopinzwa panjodzi nematauriro asina kumira zvakanaka emutungamiri wenyika
kune vamwewo vari kuti mutungamiri wekereke haafaninge achipindira munyaya dzezvematongerwo enyika imi munotiwo
ndinofunga kuti vanhu votaura vachidaro vanhu vasinganyatsonzwisisa havo zvematongerwo enyika kuti zvinofamba sei nekuti zvematongerwo enyika zvinobata upi neupi anoenda kuchechi neasi anoenda kubhawa vese vanobatwa nezvematongerwo enyika
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa patswa neuniversity of technology kupolokwane kusouth africa dr riki munyaradzi mukonza vari parunare kupolokwane kwakare kusouth africa Mureza weZimbabwe watsviriridza mudare reNational Assembly nhasi mushure mekunge vanga vakabata chigaro chemutauriri wedare iri amai Mabel Chinomona vaedza kudzinga mudare nhengo mbiri dzeMDCT idzo dzapinda mudare dzakasungira mireza. Nhengo idzi dzinoti dzaramba kubuda uye dzabva dzatanga kutambidza vamwe mireza iyi izvo zvaita kuti basa rimbomiswa mudare. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mureza wenyika wave kufarirwa pamwe nokupfekwa nevakawanda munyika zvichitevera chirongwa chamufundisi Evan Mawarire chehashtag this flag campaign apo vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vaite zvavakavimbisa musarudzo dza2013 zvekupa vanhu mabasa nekugadzirisa upfumi. Muchokoto watangwa nenhengo yedare iri yezanu pf vaoliver mandipaka avo vabvunza kuti sei nhengo dzemdct dzinoti vatrevor saruwaka navagodfrey sitole dzange dzakasungira mireza asi dare iri rakapa mutongo nezuro wekuti mureza uyu haufaniri kusungirwa mudare. Amai Chinomona vabva vati nhengo dzemdct mbiri idzi dzibvise mireza iyi asi vaviri ava varamba kuita izvi. Amai Chinomona vabva vaudza mupurisa wedare iri kana kuti sergeant at arms kuti aburise vaviri ava asi varamba vachibva vatanga kutambidza mireza iyi kune vamwe vavo. Mukuru wenhengo dzemdc mudare iri vainnocent gonese vati kusungira mureza kunoratidza kuti vanhu vari kufarira nyika yavo uye kuburitsa nhengo mbiri idzi uye kuburitsa nhengo idzi mudare kunenge kuri kutyora kodzero dzavo asi amai Chinomona varamba vakaomesa musoro.
Is not being sent out but to go and take off the flag.
Mireza iyi yazobviswa mushure mokunge amai Chinomona vati vaizomisa basa nhengo dzeparamende dzange dzichiramba kutevedza mutongo wavo. Zvichakadai makurukota ese ehurumende nhasi atadza kuuya kuzopindura mubvunzo muparamende izvo zvaita kuti nhengo dzemdc dzipopote nekukumbira dare kuti rirange makurukota aya. Vagone sevati yati vatsika yemakurukota aya yekusauya kuparamende uye anofanira kurangwa asi amai Chinomona vati vange vaudzwa kuti makurukota aya ange ari mumusangano wedare ravo rekabhineti nekudaro vatevedzeri vavo ndivo vange vakavamiririra. Mune imwewo nyaya mutevedzeri wegurukota revashandi vatapiwa matangaidze vasveeredzwa nenhengo dzeparamende kubva kumapato anopikisa Mushoro mwekunge vataura kuti hurumende ichiri kukwanisa kubhadhara vashandi vayo. Vange vachipindura mubvunzo kubva kuna Muzvare Jesi Majome veMDCT wekuti sei hurumende iri kutadza kubhadhara vashandi vayo paine nguva. Vamatanga idzi vati vanoshamiswa nekuti mapato anopikisa ari kushushikana nemari dzevashandi vehurumende kudarika vashandi vacho pachavo.
Government is on record that currently there are some cash flow challenges. The capacity to pay is indeed there, but there are cash flow challenges that government is faced with.
Asi Muzvare Majome nevamwe vavo vati zvinokodzera kuti vashushikane nekuti vanomirira vashandi ava munzvimbo dzavo. Mwedzi wapfuura hurumende yakatadza kubhadhara vashandi vayo uye vakatozotambira muhoro yemwedzi wapera mwedzi uno. Mwedzi uno hurumende haisati yabhadhara vashandi vayo kana kuvazivisa kuti vachatambira muhoro yavo rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Musangano wemaRepublicans weconvention uri kuenderera mberi kuCleveland kuOhio. Mutevedzeri wemutungamiri wevari kukwikwidza vakamirira bato iri vaMike Pence vachitarisirwa kutaura pamusangano uyu nhasi. VaPence nevari kutungamira maRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa muna mbudzi vaDonald Trump vakasarudzwa zviri pamutemo nezuro kuti vamirire bato remaRepublicans iri. Mukuzeanya iye chioneso jani wa Studio 7 abata va admonish deda vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica.
Zvinoreva izvo kuti zvavaitaura pavai campaigna kuvanhu vagari vemuno muAmerica zvakatambirwa nevazhinji ende vakafara negwara ravaida kutora. So izvezvi ndivo vange vachange vari mumirimiri webato remaRepublicans uye nyaya yavanga vachikoshesa inyaya yekuchengetedzeka kwemaAmericans kuti munguva tikurarama ine dambudziko reICE neterrorism, maAmericans akawanda havasi kufunga kuti hurumende iripo izvezvi iri kuita zvakakwana kuti ivachengetedze. Tinotarisira kuti vaTrump pavanenge vachifamba vachikampena kusvikira pamaelections aNovemba vachange vachitaura nyaya iyi zvakasimba.
Kukosha kwekusarudzwa kwavaTrump kumaZimbabweans vari kugara munyika muno muAmerica zvinorevei?
Zvinoreva izvo kuti kumaZimbabweans ari kugara muAmerica pane kakusa kugadzikana karipo nekuti vaTrump kana muchirangarira vakataura nyaya inobata-bata maZimbabweans mazhinji iyo nyaya yeimmigration. Kune maZimbabweans anogara muAmerica asati aane mapepa vari pamavhiza akuda kuexpire, but nenyaya yekuti kuZimbabwe zvinhu hazvina kumira mushe, hakuna mabasa, vanhu ava vari kuda kuramba vachigara muAmerica. Asi vaTrump vari kuda kuisa ivo mitemo inorambidza vanhu vasina mapepa kuti varambe vachigara muAmerica. Vanhu vasina mapepa vari kuda kukurudzirwa navaTrump kuti vadzokere kunyika dzavo vachishandisa simba remapurisa. Kune vamwe vane tariro yekuti vaTrump vakapinda vakaita ivo president neexperience yavanayo, mabhizinesi avo ari kukura endaratidza kuti ane mutungamiri akanaka, vari kufungawo kuti zvimwe ikonomi yedu yemuno muAmerica ichawanikawo ichiimprova neexperience yavaTrump.
Avanga vari vaadmonish deda vanove chizvarwa cheZimbabwe vari parunare kuAlabama muno muAmerica nachioneso jani weStudio 7. South Africa neZambia dziri kugunun'una zvakanyanya nedanho rakatorwa neZimbabwe rekurambidza zvimwe zvigadzirwa zvadzo kuti zvipinde munyika. South Africa yatotumira nhumwa kubva kubazi rezvekutengeserana kana kuti Department of Trade kuenda kuZimbabwe kunoita hurukure nehurumende yeZimbabwe. Zambia iri kutarisirwawo kutumira nhumwa yayo kuZimbabwe kuti itaurewo nezvedanho iri. Vemabhizimusi munyika mbiri idzi vanoti vari kurasikirwa zvakanyanya nedanho iri. Asi gurukota rezvemaindastry vaMike Bima vakaudza Studio 7 kuti danho iri vakaritora nechinangwa chekukurudzira kukura kwemaindastry munyika kuti vanhu vawane mabasa. asi South Africa inoti zvakaitwa neZimbabwe kuchikora chibvumirano cheSADC nekudaro ichaenda kusangano iri kuti Zimbabwe imanikidze kubvisa mutemo uyu. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reHuman Rights Watch rinoti vanhu vakawanda vanonzi vakanyangarika muKenya varumawo kwemapurisa. Izvi zvabuda mugwaro raburitswa nesangano iri nhasi. Mauto emunyika iyi anonzi akasunga vanhu 34 asi kusvika pari zvino hakuna ataendeswa kumatare. Zvinonziwo mimwe mitumbi yevanhu 10 vainge vatorwa nevasori yakawanikwa yakakandwa munzvimbo dzakasiyana-siyana. Mauto matatu ekuFrance akaurayiwa kuLibya uko kwakadonhedzwa ndege yavaifamba nayo. Izvi zvabva zvapa vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika iyi vaJean Yves Drian kuti vabude pachena vachitenda kuti France yakatumira mauto kunyika iyi. Kunyange pasina mushonga unorapa HIV, nyanzvi dziri kusangana kuDurban kumusangano weInternational AIDS Conference dzinoti pane piritsi riri kuva pachivimbo chekuti rinogona kupedza kutapuriranwa kwechirwere ichi. Nyanzvi idzi dzinoti vanhu vanonwa mapiritsi aya zuva roga roga sezvinoitwa nevari kurarama nechirwere ichi vanodzikisa zvakanyanya mukana wekutapurirwa chirwere. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muCanada zvinoti zviri kuronga kuratidzira uye kuendesa tsamba yenyunyuto kumunyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon. Mavlas Mhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe wevari kuronga izvi muzvare Francisca Mandeya.
Petition iyi takaitanga musi wa7 July. Takaitanga tichichema sezvinoita mwana akarohwa nababa. Sekuru varipo anopotera kuna sekuru. Saka ndomatangira takaita petition iyi musi wa7 July. Tichibatana nevamwe vanga vari kuZimbabwe zveDisflag. Tichinzwa kuti vada kuronga kuti vataure nezwi guruguru vari kushedzera munhu wese kuti aiwaka ngatitaure kuti tine nzara ngatitaure kuti taneta wakane kurwadziwa ndoo kunzwika mazwi edu kuna vaBan Ki-moon Secretary General weUnited Nations rinova ndiro bumbiro reUniversal Declaration of Human Rights rinotipa kodzero dzedu rinotitaurira kuti tine kodzero uye tinofanira kunge tichitarisira kwavari kuti vachengetedze kodzero dzedu kuti vana veZimbabwe pavachataura nezwi guru izvi pasava neachashayikwa kuti kwatinoti kudisappear pasava neachambunyikidzwa achida kuedza kutaura chokwadi chake nekuti ikodzero dzedu kutaura zviri pamwoyo pedu ndara yedu matambudziko edu pasina kutyisidzirwa ikodzero dzedu kushandisa Facebook WhatsApp SMS, LinkedIn, Twitter, zvose izvozvo zvatanga tichityisidzirwa kunzi hamufani kuzvishandisa tiri kuti aiwaka kodzero dzedu dzefreedom of expression tinofanira kunge tichikwanisa kutaura takasununguka zvirimo mukodzero dzedu saka ndozvatakatoti tiri kukumbirawo kuvakuru vakabata organization iyoyo kuti zvatiri vana veZimbabwe nyaya dzedu munodziziva hatingadzidonongo dzenhasi tikadzipedza asi chokwadi nyika yese pasi rose rinochiziva kuti kuZimbabwe kune kakumbunyikidzwa kari kitwa saka takakumbira kuti zvakuina vatati sekura kumba kwapisa sekuru voti vopindawo voti topotera kwavari.
Tinoona zvemunoita zvekuimba titsanangurirewo kuti sei makafunga kuti muite zvekuimba.
Kuimba ndakatanga ndichashanda nezvekodzero ikoko kuZimbabwe takaenda kukliniki yekuruwa ndokushika tikatukwana nesi zvikanzi ipsychosis here kune vatu mukadzi ari kupenga here zvaari rimbinyuka kudai achirwadziwa nemhumbu akabva tanomisa pamubhedha painzi palabour ward ndobva zvandimudzikisemuise pafloor saka ndobva tamudzikisa bva tamuisa pasi saka ihasha dzakatanga kuita seikuuya kuti nesi uyu ari kumbotii ari kunditarisa mumaziso mangu achinditaura kuti ipsychosis here kune vatu mukadzi uyu ari kuda kuzvara anopenda here ndombvunzo waaikubvunza ichitaura nemunhu anga akutozvara saka hasha dziya dzakaramba dzichiuya ndobva ndati aiwa kamuri munhu wemukadzi mukurevechii kana muchitaura kuti ipsychosis here ndakabva pahasha ndobva ndaziva kuti aiwa nesi uyu ndiye futi achadi achandibatsira saka ndobva ndadzikama ndikati ndikumbira wokubatsirwa ndakademba naye tikanzi futi hamuna chi hamuna magloves ndikuda $5 ndikamupa $5 tikanzi ah kuti hamuna mvura muchipatara tigofunga kuti yo inada kuzvara hamuna mvura muchipatara zvakawanda zvakaitika takamupa $5 mwana anga akubuda mukadzi aida kuzvara anga ari pafloor ndakakumura jaketi rangu repolar sleeves rekaki ndikaisa kumusana kwake pasi paanga akarara tikaona musoro wemwana waakutobuda tikati oright tikidzidzisai kuti zvinoitwa sei timubatsire nekuti hamusi kukwanisa ndobva andisarudzira nesiya ndobva andiburisa panze ndozvanzi ndakuita ndobva ndaenda panze ndakachema nekuti ndakafunga zvandakamboitwawo ndizvara mwana wangu wechipisi kuchipatara chembuya nehanda saka ndakati mukadzi uyu nezvaanga achiita mwana ari mukati umwe achapona here ndakachema ndiri panze ndobva ndadzokera muchipatara kuti ndinoona kuti mukadzi uyu ari kubata munhu musei ndakangovhura dhoro ndongovhura ndakasvika abata mwana mwana anga ari mupenyu mai vanga vari mupenyu ndadzokera kumba ndakasvika mwana wangu achiridza mbira akati mama somwe andikuridza inoda nyaya inosiriri ndakangonzwa ndazitanga kuimba ndichitaura nyaya yemukadzi uyu aisvara muchipatara musina mvura nekunongedzerwa pfuti pakati pemhanza yangu apa ndaane makore 9 hondo yaakuda unopera saka handina kunge ndakafunga kuti ndichaimba asi nemarwadzo andaisangana nawo nzvimbo dzakatanga kuuya neni ndakashamiswa kana nanhasi ndinoshamiswa
muzvare Francisca Mandeya vari parunare kucanada namavelas muhlanganya uye westudio 7 sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti raendesa mapepa kudare repamusoro kuti vamwe vanhu vakasungwa mukuratidzira kwakaitika mavhiki apfuura kuBeit Bridge vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinoshanda nesangano iri vaLizwe Jamela.
Beit Bridge sekutaura kwatakamboita vanhu vese vakasungwa kuBeit Bridge vakanyimwa bail nana magistrate vekupiwa kuBeit Bridge vakati atisidza makumanyamanya kuti tiotiedze kuita maappeal kuhigh court. Ndinofara kuti nezuro dare repamusoro rehigh court rekuno kuBulawayo rakapa order yekuti vanhu parekodhi redu rekutanga ratataendesa rine vanhu 17 vakapa bail saka takukondesa mapepa acho nhasi mangwana tiri kuenda nawo first thing in the morning tinoti kuBeit Bridge tichibhadharira ava 17 vekutanga ava bail asi vasiorega vanga vasara kuchine vamwe nokuti pane imwe zveapiu yatakatofaila nezuro iri kudarire pamusoro rehigh court inosanganisira vanhu 8 ndinofara zvakare kuti vachuchidzi havana kuopoza mapepa edu saka tangomirira kuti tinzwe kuti repamusoro richati chinyaya yacho kuitira kuti tione kuti tingaita sei kuti tiyamure vari kuBeit Bridge yavo vachiri muusungwa kana tasanganisira ava 16 ne8 vandataura panozosara vamwe 4 vamwe 4 havana kunge vaitirwa application yebail takamirira kuti tinzwe zvichakuda kudare repamusoro nokuti vachisive kuBeit Bridge vari kutizoni ayo vazoopozi kuti ava vamwe 4 vasara vabve vangobudiswawo nebail sezvavosesevamwe kana kuri kuti tabudirira saka ndinofara kuti tabudirira nhasi taende paorde iyi ava vamwe 4 vachabva vangobudiswa.
Ko kuBulawayo zvakamirawo sei?
KuBulawayo kutaura kudai munhu wese akazokwanisa kunge achibhadharirwa bail vava kutongwa vachibva kudzimba dzavo saka makesi avo akangosiyana-siyana vamwe vakanzi vauye musi wa21 vamwe vakanzi vauye musi wa27 vamwe vakanzi vauye musi wa29 vamwe vakati apiya musi wa15 asi vese vakazokwanisa kubhadharirwa mari dzebail.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaLizwe Jamela vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kutarisa kuratidzira kuri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Vechidiki veZANU PF vanoratidzira muHarare vachityisidzira nhengo dzehashtag this flag pamwe nedzetajamuka. Asi veta jamuka vanoti havasi kuzofa vakabvuma kutyisidzirwa nekuti vana veZimbabwe vatambura. Zambia neSouth Africa dzinoti hadzisi kufara neurongwa hweZimbabwe hwekurambidza kupinda munyika kwezvigadzirwa zvinobva kunyika idzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Marvelous Muhlanganya uye naChris Gande.